very, 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 very good evening to you, Zimbabwe. This is your Youth Forum, The Connection, coming to you live from Studio 7 at Voice of America on Tuesday, the 6th of February, 2018. I'm your host, Mike Obe.
And I'm Evans Zuninga.
Tonight, on Live Talk, The Connection, we're talking about the BVR mop-up exercise that is ending on Thursday, the 8th of February, 2018.
To join us in the discussion, please phone us directly on 001-202-619-2077 and we will call you back.
Well, folks, that's right. 001-202-619-2077. That's the number to call. We're also streaming live on the internet at voazimbabwe.com, voanwla.com, and voashana.com, and on our three Facebook pages, voanwla, voashana, and Studio 7 VOA. So don't miss it. Join us. Let's get chatting. Yes, folks. We are back. You are back. Me and my partner here, my partner in crime, Evan Zuninga. We are back one more time. It's been a minute. Tonight, as I said earlier on, we are talking about the BVR mop-up exercise. And, of course, we're going to be touching on several different issues that are in relation to the BVR exercise that's occurring. One of them, of course, being the biggest issue right now, the hottest issue in Zimbabwe, voter intimidation. There has been so many allegations going on of ZANU-PF youths, ZANU-PF individuals, people related to the party ZANU-PF going around. Boss. So that kanayango elections hanzi vanenge vakuzoti murikuvhotirani. So madoda ngenani kuhlelo lamhlanje kuhlelo The Connection okhuluma ngo Mike Hove umsakazi wase Studio 7. Today indaba esiyithintayo indaba BVR mop-up exercise uhlelo lwe Zimbabwe Electoral Commission. Lamhlanje we want to hear ukuthi hi one sokulabantu abangaki asebebhalisile, two, who else is left, madoda? Senibhalisile na, nifuna ukuzwa kini. Ngenani kuhlelo madoda, today is your chance. Enye indaba esizabesithinta indaba le voter intimidation. Ukuthi abantu sebebhalisile and then abantu who are supposedly linked to ibandla elibusayo iZANU PF are coming, becela ama slips, befuna ukwazi ukuthi nxa isikhathi sekhetho sesifikile usuqedula uvota, bona they'll know ukuthi usuvotela ubani. So madoda, ngenani kuhlelo, if you've been intimidated, please uhlelo lwenu. Hello, labasa kulayo. Okhulumayo ngu Mike Hove. Evans.
Mike.
Skip on.
Good to see you.
Oshaw.
Hayi, ngi right.
Yeah. Khuluma ngiyena kuhlelo ndoda.
So, muri eZimbabwe tauya nechirongwa chiri kuda kuti timbo kurukura nezviri kuitika kumusha tichitarisa kuti mazuva aswedera akutopera ekuti vasati vanyoresa vaende kunonyoresa zviri kupera musi wechina guys kwatara mazuva maviri chete saka kana manga musati maregister chipitipiti mhanyai muende munonyoresa kuti mugoverengwawo musarudzo dziri kuuya uye kune zvakawanda zvanga zvichiitika mumazuva apfuuraya vamwe vachitaura kuti kwavari kumatunhu akasiyana siyana vari kurohwa zvanzi zvatotanga vamwe vari kuti hanzi short sleeve long sleeve ya 2008
inenge yakuda
kudzoka zvakare vamwewo vari kuti aiwa kwavari kwakatinyararei hatisati tanzwa zvizhinji asi tinoda kuti tinzwe kwamuri chirongwa ndechenyu ndimi varidzi venyaya kwamuriwo kwakadii tikurukure tinzwe kuti zviri kumbofambawo sei Mike.
So Evans.
Yes, sir.
Keep on, sharp.
I ain't right into that. Wagan yore sa kufote.
Ah, wena matot. La usufana la beza. Nusufuna maslipsa. No, but Evans, so earlier on, Pachurunga, right. Let's talk. Nga chukurukure wambo. Chara ni wano. Chitara ni nye yeji voter registration. Uyeje nye yeji voter intimidation. Wanga
chukuruko. Nya ya mbiri za nyanyo uda mye mye ndedze kuti vechidiki. Avasi kunyazo nzkwisisa kuti zvavari kunze ndai munonyoresa kuvhota kureva kuti kudii chechipiri vari kutiwo zvakare mafambiro nyaya dzemari maendero vamwe vazhinji vari kunze kwenyika vakatiza nzara kudzoka kuzonyoresa vodzokera kujoni
vodzoka
vozonyovhota vari kuti zvinogona kunetsa-netsa futi uyewo vari kutiwo mumamisha umumumu zvatanga chibhubhubhu ichochi ichi chekunzi iwe ndiwani wabuda mumba mani tionei pamakanyoresa kuti kudii zvichiita sezvinenge zvaakuchichidzirwa vanhu kuti musarudzomu munge ameno kuti zvizvoda kuiti.
So uyazi into ekagatsikile Evans that I was trying to understand.
Right.
Abontanga, do they understand ukuthi lapha they are just registering to vote? Hachi kuti sebe voted. Do they know that?
I don't know, man. Ndambobvunza kulestoku.
Bona basi.
Makuseni ndichi I think vanhu vaviri vatatu vatataura nayo ndambobvunza kuti vari kunzwisisa here vechidiki kuti nyaya yekuvota. Do they really understand kuti zviri kurevei? Ndaona sekuti vazhinji vachona vari kungoti ha ndikoko tikungoendawo.
Hanzi tine our first guest.
All right.
The MVP himself. Where Zimbabwe Edzok.
Right.
Va Victor Chimoto. Va Chimoto, zviri kufamba here mukoma?
Makadiko.
Hai, watiri kufara mukoma, uri muriraiter.
Tiri nani, tinofarawo nekuti pinza pachirongwa.
Aiwa, tototenda imimi mukoma. Saka mukoma nyaya iripo nhasi tichauya nezve PVR mop-up exercise iri kuitika. Ndozvai kuti imimi, you are one of the members here Zimbabwe Yadzoka. I believe kuti you are actually the founder, and this?
Ndizvo.
Right. Saka mukoma chitiudzaiwo ka nyaya ye voter intimidation iri kufamba sei ko kuZimbabwe?
Inyaya ichokwadi kuti tiri kuwana mareports e intimidation ne violence kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana. Zimbabwe Yadzoka tiri sangano sezvamunoziva tinoshanda pa grassroots chaipo at level. Uyewo tinoshandisa madande mutande kuti information ikurumidze kumhanya nekusvika munzvimbo. Saka tine ma WhatsApp groups atinawo anomirira province rega rega. Imomo ndo mune mine ma provincial representatives zedu, ma district representatives nema ward representatives. Saka zvinokurumidza kuti chinenge chaitika mu ward mao kana mu district mao chinobva chango svika kwatiri. To zivisa veruzhinji. Saka zvinhu zviri kuitika kunyanya kumasvingo. Masvingo ndo kuno kwatinowana mareports akawanda zvakanyanya. Tikatarisa Zaka Central ndo kwakabva imwe report yekuti vanhu vanomanikidzwa kana kumbunyikidzwa kutorerwa manhamba serial number yepama registration slips avo. Vaya vanenge vashinga kana kuti vanoziva kuti mutemo hautendere izvozvo voramba nenhamba idzodzo vanobva vashayiswa zvipiwa kana zvigoverwa zviya zvavanofanirwa kupiwa pachena zvakaita sembeu mafertilizer kana chikafu chekudya ichi. Saka zvinoita kuti vakawanda nekushaya kuri munyika vambunyikidzwe kuzongoendesa nhamba idzodzo dzavasingazive kuti dzichashandiswei kana kuti dziri kutorerwei. Thenwo of course kana iri violence wo I think last this week manga kwanga kuine this high profile case ya Mai Mujuru wakatakwa ku Glenora. I think zviri pachena kuti violence iri kuitika kunzvimbo dzakawanda. Nezuro takanzwa zveimwe mhirizhonga yakanzi yakaitika kuRushinga. Saka tinenge tichingonzwa kumhirizhonga dzine dzichiitika kunyanya kwazvo. VeZANU-PF ndo vanenge vachinzi ndo vari kuita mapepetrators vachinyanyoitira maopposition parties zvisinei nekuti ndeve bato ripi MDC here PDP kana kuti NPP.
Saka chimbotiudzaiwo kwa vachimutu kuti mapato ari kuitei kuti so that they prevent zviri kuitika kana vakutaura nezvemhirizhonga uyezve voter intimidation iri kuitika.
I think ndopinda zvangu kuti pamapato ema ndichataura kuti mapato anopikisa zvivo zvaari kuita izvozvo asi chakanyanyokosha I think leadership inyowani yatina kana kuti utungamiri hwatinahwo hwamunangagwa. Ndo vanofanirwa kuti mashoko avanotaura kurujekerere zvive zvinhu zvinoonekwa zvichiitika paground. Chatiri kuona chakanyanya ndechekuti vamunangagwa vari kutaura mashoko akanaka kwazvo kumameetings kwavanenge vari kunze kwenyika kana muZimbabwe. Asi toona paground pachiitika zvisiri izvo. Imwe zveexample ndoyekuti for example zvetarapi nezeki chaibvo dzakanyorawo idzodzo nyaya dzekuti mavota slips aya hapano kunge achitorwa. Asi tinongonzwa zuva nezuva kuti ari kudii ari kutorwa. Saka panova nekupesana kwemashoko anotaurwa neexten inoitika. Zvinova izvo zvinhu zvino zvinotishungurudza nekuti zvinenge zvichipa administration iripo kana kuti hurumende itsva chiono chakanaka kune nyika dzekunze asi vasingaiti zvavanenge vachitaura. Saka kurudziro yatinayo pane paflyer redu ratinofamba tichisiya mumaruva muvanhu nderekuti vamunangagwa ngavati zvavanotaura zvobva zvaita izvo zvatinoona zvichidi zvichiitika. Asiwo kubvunza kupindura mubvunzo wenyu wekuti mapato anopikisa anoitei, toziva kuti mapato anopikisa ari muparliament, that is MDC yavatsvangirai neMDC yavanube nezanupf dzinosanganawo pamwe chete nezeki vachitaura nyaya idzodzo dzemhirizhonga dziri kuita kumbunyikidzwa mavoter slips. Saka vanomirira mapato anopikisa aya vari kurwisa zvakasimba vanawana mwonzora kuti zvisaitike izvozvo zvisarambe zvichiitika. Uyewo zeki sekuziva kwedu kwese ane mutungamiri mutsva amai Chigumba. Saka tinotarisira kuti pamwe pada tichaona kuti zvichashanduka mumavhiki mashoma kana mazuva mashoma anotera. Asi chandoda kunyanya kukohomekedza ndechekuti zvinozivikanwa kuti violence iri kuitwa vanhu vacho vanozivikanwa vanenge vari munharaunda idzodzo. Zvinozivikanwa kuti mavhota maserial numbers ari kutorwa uye anotorwa nevanhu vanozivikanwa munharaunda idzodzo. Asi hatisati tanzwa kuti pane munhu mumwe chete zvake akatorwa nezita rapi kana kuti akasungwa. Saka zvikaramba zvichidaro hatizooni goodwill inenge ichiitwa nevanotungamira.
Mukoma Chimugudu, timbokubatai muromo zvishoma. Muri papo musaende kure, tiri kudzoka kwamuri manje manje. Timbonzwa muteerera apinda muchirongwa kuti ari kuti kudei.
Aiwa, ndiri pano.
Alright. Hallo.
Hallo.
Mukoma, muri sei?
Ndiri pangu matiyo
yenyu. Mushe, zita ndabata zvakanaka here? Hanzi Patina.
Katena.
Katena, aha, mukoma Katena. Muri kupi kwamukoma wedu?
Ndiri kuchiweshe.
Kuchiweshe uko. Kwakadiwo kuchiweshe, makanyoresa kuvota here?
Zvese takapedza asi nhamba ndedzatikatorerwa.
Kumakanzi muuye nenhamba nani? Hanzi vachiti vanodzidadzei nhamba idzi? Asi handiti makanzwa vezeki vachiburitsa magwaro mapepanhau nemumaredhiyo nemumadandemutande kuti vanhu vasatorerwa manhamba aya. Imimi zvii zvamakaita kuseri kwekunge matorerwa nhamba idzi nekuti vakatizivisai mapurisa ari pedyo nemi?
Kana ukazivisa mapurisa hapana action yekutorwa. Zvinhu zvese zviri mumwezva apa paika kungotaura chete kwatiri kuita, hapana chinhu chinobuda. Zvazvakatongoita zvakatongoenda, manhamba zvakatongoenda, zvari kuda kuita ndo zvazvingori riging yacho yakatoita zvaukare. Hapatisina ona kuti imanzi kudii kana kuti pachaitwa maerection. Maerection akatoitwa akatopfuura.
Mataura mashoko akakura mukoma. Ko kwamuri imimi hakuna here vemasangano anobatsiridza veruzhinji vanoita izvozvi zvekutarisira kodzero dzevanhu nekudzidzisa kuti zvevoters zvinoitwa sei, vari kutenderawo vachisvika nekwamuri vekuti munogona kumhanyira kwavari munotsanangura zvamuri kuitirwa kwamuri ikoko nekuti mapurisa ari kuudzwa asi haasi kukwanisa kukubatsirai? Hakuna here vamwe vemasangano ari pedyo vamakambotaurawo navo?
Kana utombomuziva munhu werudzi rwamuri kutaurira hatimboazivaatatavaoni.
Aiwaisai
saka tiri kutaura kuti kuvhota kwakatovhotwa kare. Chasara kuverenga manhingi chete ndechasara.
Aiwa,
tikadii apa takatopfuura kare nezvenyaya takatokanganwa kuti kwakavhotwa.
Tanzwa mukoma nauya mataura. Tinana mazvikokota vari kupinda muchirongwa kusvika chapera, vachange vachizotibetsera kunzwisisa nekutirairidzawo kuti zvinofamba sei mumasituation akaita seamurai. Izvezvi tine vamwe vatakabata parunhare, saka munogona zvenyu kuramba muchidi muchiteerera, tichavabvunzawo kuti vakandewo pfungwa dzavo pane zvamataura izvozvo.
Asi tibatsirei dai zvizhinji vanotibatsira vagone kubatsira kana maobserva zari kuuya ngava uyewo maobserva mamwe kune dzimwe nyika kwete kuti mungoita maobserva emunobata anoti kukauya irupeni inyi kana kuti mero dzimwe zvingaitunge zvingabatsire inoti ipi haa taneta
aiwa tinokutendai mukoma tanzwa zvamataura imi chivai nezuva rakanaka rambai muchiteerera muchanzwa dzidziso nerairidzo mbiri nhatu kubva kune vatakoka kuti vazotibetsera nhasi
tinotendai maisei
zvakanakai
so Evan
yes
yes amatata kuswa lapo mulalelo wetu igama lako ngubani Katewa
Katena
uKatena uyasho madoda uthi hey yazi le ndaba yahlupha kakhulu le ndaba yobandlululo yendaba ye voter intimidation isaqhubekela phambili uyasho ukuthi hey madoda even when you report uhambe emapoliseni uthi madoda hey lapha sebenze kanje sebenze kanje njengalokho okushiywe ngeyinhlanganiso yeZEC kuthiwa amapoliseni they do lutho dololo nothing zero so it just continues masizwe ke ukuthi umlalelo wethu osindebeleni uthini ubaba Magaya mnumzana Magaya unjani
Ngiyaphila baba njani?
Hayi siphilile baba usungenile kuhlelo phela.
Yebo.
So baba lamhlanje kuhlelo we're talking about iBVR mop-up exercise. Umbuzo wami oqala baba usubhalisile yini ukuyova ukuze uthole ithuba lokuyovota ngomnyaka ozayo?
Hayi lo nyaka ngithethe off nje. Wona lo mnyaka ngithe yaqonange ngikhokha umoya ngabhalisa.
Oh okay. So manje le ndaba e voter intimidation baba usuhlangane layo na
personally angahlangani layo kodwa ngiyayizwa bekhuluma abantu ngokunenge indawo ngesiyajeni
abantu babe thini
kakhulukazi konoko ukuthi ama slip or receipt lana abavota ababhalisa ngawo amanamba afunakala nxa besithi abanye sibaqaba bathi hayi bayenzela inhlelo ezilandelayo kodwa abanye bathi inhlelo ezilandelayo azilani lama namba lawana
manje baba awungitshele ke wena ubona ngani nxa abantu sebethatha lama slip bayenzani lama nombolo la
angazi mhlawumbe ungaba ekhona loku okokwethusela because angila sure ukuthi inhlelo ezilandelayo zilani lama slips lama number lawo unless singathola omunye wabo abathatha ama number lawo bechazisa ukuthi bakwenzelani kodwa ke so far ngikuzwa kumali ngabantu abajajeni ukuthi babo abanye bathi bayenzela ukuthusela abanye bathenzela ukuriga abanye bathenzela inhlelo ezilandelayo so iqiniso likhona ngazi iliyazi ukuthi yiliphi
uthi ngibuze ngesikhiwa ke baba when you've encountered these individuals ukhulumisana labo besithi hayi this is what they've encountered or this is what they've experienced eningi labo keep saying ukuthi hayi these people are either part of or associated ngebandla elibusayo iZANU PF has there been proof of that or are all just these allegations flying left right and center
I'm not too sure about that because ngasizama phathi ayi-3 omunye ikhuluma lokho omunye lokho ngasho ngithi ngabe mhlambe sizwe ngomunye walaba abathatha amanamba ukuthi bona sebathini sizwe ngabo because kathi sizwe ngalaba abathathelwe amanamba laba abathathayo angezwa omunye abe esitsho
okay hayi sikuzwile baba and then umbuzo wami wokugcina and then we might have to let you go baba do you have any advice for abontanga laba abangangabhalisi seeing as though uhlelo lolu i-mop-up exercise uzabe ugqiba ngolwesine
ya mina bengicebisa ukuthi ontanga even abantu abakhulile kubantu bombani olelungelo ungcono kabhalise kwezoxhaso kubheda umuntu angakhali ngokuthi hayi ukuthi ozibani bathe isesengabalaswe kakhulu ubontanga ukuthi
hayi sikuzwile baba Magaya siyabonga kakhulu bekuhle ukuba la uhlelo
okay lanibongile kakhulukazi.
So Evans, wavanzo wakava magaya.
Wari kutikwa wa magaya, ndangonzwa kuti Kuzi time guys, chino ndivara.
Oh, chino mbukiza.
Chindyevele chino mbukiza. Kune wangu waka wanda futi waka wari kuterira ni wari kuona chino wanjengo futi. Wari kuti kudii wa magaya.
So basically, Mr. Magaya is saying that he personally has not experienced the voter intimidation. He has registered to vote.
Mm-hmm.
However, he has spoken to a lot of people that said they have actually gone through the voter intimidation. So I went to then go on and ask him and say, you know, a lot of people keep saying ZANU-PF this, ZANU-PF that, these individuals are ZANU-PF. He says, Puti, I don't know if it's ZANU-PF. However, that's what he's heard.
However. Exclamation mark. Statement. That's a loud statement. Aywa. Veru zhinji. Tiri kufamba na cho chirongwa. Wari kwa kasia na siyana munogona kutibata o tiri pa voazimbabwe.com. Pa voaindebele.com. And voashona.com.
Mm-hmm.
Pama page edu ese e Facebook. Tiri po zakare. Ne kutimuti nzwe zakanaka. Ne miyo mupinde mchirongwa. Tinzwe kutivaru kutikudi. Mukoma chimuku. Kuti vachiripo here?
Au sasa kona.
Mukoma chimukuti?
Eh.
Muripo here?
Ndiripano.
Regai timbodzoka futi kwamuri zvishoma shoma. Tanzwa mukoma katena vanga vachitaura apo vachiti ivo kwavari kuchiweshe uko. Hanzi izvoni vanhu vari kutorerwa zvitsamba izvo registration slips nemanhamba. Vakanomhanyara kumapurisa, hakuna chiri kuitwa nemapurisa, hanzi hapana hapana. Imimi sesangano rinomiririrawo vagari vemunyika uye rinobatsiridza munyaya dzezve kodzero dzevanhu zvii zvamuri kuitawo zvinoedza kubatsiridza vanhu vari kusangana nematambudziko akadai asi vachishaya rubetsero.
Aiwa, pakanakai. Ndichati pane zvataurwa nayo Mr. Katena nezvazotaurwawo nawo Magaya. Saka ndichaedza kuti pane zvese zvavanga vachitaura ndozama kupindura pandokwanisa.
Apindurai zvenyu.
Asi chandinoda kukurudzira vateereri venyu ndechekuti masangano akaita sana na Zimbabwe yadzoka sezvandataura taane ma WhatsApp groups kuma provinces. Chataka kwanisa kuona ndiche kuti WhatsApp ikushandiswa zvakanyanya muZimbabwe. Zvinova izvo zvekuti almost mukaenda almost every village. Munoona kuti munenge muine vanhu vanenge vatorimo vanoshandisa WhatsApp. Saka tikakwanisa kuti toshandisa mukana yokuti vanhu vese vari kuteerera vakaziva kuti kune ma WhatsApp groups avanokwanisa kupinda iwo vari munharaunda dzavo vanongobvunzawo. Zvinobatsira kuti information dzikurumidze kumhanya. Zimbabwe yadzoka takakwanisa kuestablish yandingati infrastructure pa grassroots kuti tiri kunzvimbo dzese mumaprovinces ese. Zvinozoita kuti information yatinoona imwe yacho tinoida kupfuridzira kumberi. For example, tikanzwa kuti kune nyaya dzeviolence tinokwanisa kuendesawo kumberi kuna vanhu vakaita sana na Zimbabwe Lawyers for Human Rights. Chovataura kuti pakati panzi paitika violence zvakamira zvakadai kana kuti pane vanhu varipo vanhu vari kuda rubatsiro. Vana na Zimbabwe Lawyers for Human Rights vanokwanisawo manje kuchine kuti ndo nyanzvi dzenyaya idzodzo vozvitorerawo voendesa kumberi vana na Zim Rights. Kana painewo zvine zvataurwa izvozvo zvemavota intimidation zvinenge zvichida nyanzvi dzinonyatsoziva nezvemaelections wakaita sana na election results senda nana Zesni. Tinosvitsawo shoko ikoko kunana mukoma Tavanda Chimini wekunana ERC kuti ndo zviri kutaurwa zveintimidation. Saka paintimidation nekutorwa kwemaslips apa chandoda kunyanyoti kukohomedza kuvana weZimbabwe ndechekuti hazvisi izvozvo chete kutorwa kwemaslips hakufanirwe kusvibisa vana weZimbabwe mwoyo kuti kwanzi maelections atorigwa. Hapasati pazikanwa kuti kutorwa kwakuri kuita kuchashandiswa kuriga here. Saka chokwadi chichipo ndechekuti kutora kwavari kuita maslips inzvimbo yekuda kuchishidzira kana kuti intimidation. Asi hazvina basa nekuti vanhu vachazovhota papi. Musi pachazovhota vanhu serial number haitombodiwa, haitombobuda, haitomboonekwa. Saka vanhu ngavazvinzwisise kuti namba inogona kungotorwa zvayo vanenge vachida kuchishidzira veZANU-PF. Asi pavanozonovhota panongotorwa chitupa chavo nezita ravo wongovhota. Zveserial number hazvitombobuda paprocess yese. Saka ipapo wanonga wapabatisisi nekuti ndonzwa vaterere vanovota akuvota akuchatobatsira kupakatorigwa ichocho hachisi chokwadi nekuti kungotora serial number chete hakusvikuriga
right
asi to kuti dziri kushandiswa for now dziri kushandiswa intimidation nekuti dzinonyimisa vanhu chikafu nekuti dzinonyimisa vanhu rice riri kupiwa nekuti dzinonyimisa vanhu mbeu
right Mr. Chimutu you know we have a whole bunch of listeners vasingataure chishonaka saka tachikumbira kuti mumbo you know dzokorora maondero enyu nechirungu
okay I'm saying because you know this issue of of voter slips that are being taken you know forcibly it's happening countrywide. It's happening all over, you know, in all provinces we are getting these reports. So I think what is important to emphasize is that taking the serial number on its own it doesn't amount to rigging of elections. What this amounts to is coercion and intimidation. So I think listeners have to really understand that they must not be demotivated just because their serial number has been taken, therefore I'm not going to vote. Voting process has nothing to do with the serial number that is going to be taken. So they have to understand it's something that is just being used to intimidate them, but on the voting day, no one is going to know who they have voted for. That serial number is insignificant when it comes to the voting process. However, I think what we are also pressurizing political parties is to make sure that in the negotiations they are doing with the ZEC with regards to the, that to amount to that issue of intimidation is also to try to make sure that the voting process itself will not have some loopholes. For example, there was an update from the Secretary General for MDCT, Comrade Munzora, that they are going to have their first meeting with the new chairman, Ms. Justice Chigumba. So it is also important that the opposition emphasize that they know where, you know, they have access or know where the election materials are going to be printed. For example, they should also know where ballot papers or the kanban that is printing them and the process involved. They should know that it's very, very important. Secondly, they must also insist on external audit of the voters' roll when it's out. That is also very important because then they can see or try to verify that whether the numbers that were taken, there are going to be some double entries or they are going to be... So they can, if they say, they must be a thorough audit of the voters' roll. But the important message here is that taking the serial number on its own doesn't amount to rigging, so therefore people must not stop voting just because my serial number has been taken.
Thank you so much, Mr. Chimutu. Balaleli lapha limzwile umnumzana uVictor Chimutu uyasho ukuthi hey madoda, even though sebethathile amaphepha lenu ama slips lawa, akusho ukuthi ungahambi uyobhalisa, akusho ukuthi ungahambi uyovota kulumnyaka ngenxa yokuthi yena ubona ngani ukuthatha kwama slips lawa, akusho lutho, kuyasho nje ukuthi it's scaring abantu kuphela. So madoda lingasabi, limzwile umnumzane Chimutu. Kodwa wathi ngibale umlayezelo la ekhasini lethu ku VOA Studio 7, ngibona ngani ikhasi lethu le VOA Ndebele ele Facebook is down. Umnumzana uNoyo Maphosa uyasho ukuthi mina ngibhalisile izolo bese ngisele bakithi. Hey madoda, no, siyabonga kakhulu. Please kuthaza abanye abontanga ukuthi bahambe bayobhalisa. UEdward Bani Chamuno uyabuza ukuthi how would that number affect the voting since we will use our fingerprints? Isn't that just a way of intimidating people? Bona ngani uEdward laye uyavumelana lo mnumzana uChimuthi.
Exactly.
Njunye
bakutwarwa kayo imanje.
Exactly. Right. Wathi ngibuze umlaleli wethu, ngibona ngani lo mlaleli uMandla Nkosi Siwela. Baba Siwela unjani?
Ngiyaphila Michael, kunjani
mfowethu? Hayi, siphilile baba, usungenile kuhlelo. Siyakwamukela.
ngakakhuluma kune ngithanda ukuthi ngicelele ingcediso mbijana ke ngithesithi uba mike wake uthathe phela ama-details ami kulogwale ndibhale yami visual impaired teacher bhale inoveli ebhale isitayitle yangikhona ithi labo ngabantu they are also people ngithathele kwanti abagogekile they are also people. Okay, coming to my point yelapha indaba zezethu yisi abantu laba bezethu kumele beconsider abantu abangabonile at full strength ngoba yabona ilang i-computer language yena kumele siye yazi. That's why I'm saying ukuthi hey abantu abangaboniyo nxa bengafawu abantu abagogekile enhlelweni lezeziningi right now akhezi asikwazi ukuthi-ke i-brain language is observed sikwazi njani ukuthi sizavotela ubani njalo ozasincedisa ngubani uyabekwenzile yini. So we have a challenge. We need to sit down ama-stakeholders. We are part of the human race, we are part of the society, we can contribute to the development of the nation. So ngibone ngani kuqakathekile ukuthi i-brain language ibe khona mhlala ngibatshela abantu bezela ukuthi abakhathi abanye abantu abanjengathi abangaboniyo who can help ukuthi zifake i-talking system i-computer language. See, we have ama-softwares akhulumayo angasincedisa and ithi abanye babo kwafaka uzethu nxa ngabafaka ke futhi singene kwi-computer khona basoze beyenelise abafisi that attitude should go away.
Ah, Siwela, ngempela yazi you brought up a very very important point. Siyabonga kakhulu Siwela. Kodwa ungakahambi
Mr. Wobe khonapho.
Angizwanga.
Can I get something?
Oh, sure, sure, sure. Qhubekela phambili baba.
Okay. Okunye bengisithi mina want to urge opposition party. Ama opposition groups that would know kumele bebe le policy yabone ukumonitor and bebe le know-how yokuthi bazazi into zamakhompyutha ukuze kube share izinto lokho. Then on the other hand, ngithanda ukuthi-ke kuba kuRobert Mugabe osowaphumayo well kwaba ngumnyama umuntu omdala you know kwakumele vele a-resign masinya sinifisela ukuthi kesinzeke lapha likhuluma ukuthi kusedlule i-political party entsha bengifisela ukuthi njeaba umdala uya-resign ashiyani lapho I'll be happy if he's grooming a youthful leader. See, we need a new blood Africa. Ngiyathaba futhi ngibona uba umnankagwa esithi khona kule democracy yokuxoxa nama-youth nabe kade kuyimuba umnankagwa benza bhala i-map yokudinga ama-youthful leaders sibanjeni sizano-p f ngen-mdsngen-thwakazi abantu abatsha no bring ilizwe leli kuma-new reforms.
Kodwa baba Siwela, bakhona phela abontanga abaningi abangena kukhetho oluzayo ungakhangela kulo Vimbayisha Mshwaburi uFadzai Mahere baningi vele abasakhulayo abakhangela ukungena abalesifiso sokuba yisiphathamandla.
Yes, I think that is too excellent. We need more. I think they are very good. I wish them the best. Lastly, Mr. Obenja, you know, if I was the leader of this nation, there was one thing that I was going to do. Kule issue lechoni hlupha endaba ye-background le indaba la kumele ikhulunywe transparently with a clear mind kuzwanwane. It was during time of war baba uJoshua Nkomo baba umgazi engazwanani that is normal in a war time but now kumele kube le-drawing tape ukuthi-ke ama-development reforms abiswe ilizwe lonke then okwakugcina mina into yama-tribes iyandihlupha kakhulu kathi iZimbabwe why is it yalwa into zama-tribes izange a nice country with a rainbow system ilama-tribes amaningi so mina ngakade kuyim umnankagwa bengizatshintsha i-constitution khambe nelokuthi itshintshe ngibe sengifaka umthetho ukuthi every political party ezangena next time njengoba sokuke wabusani besishone next time kungena amakhalanga next time kungena amavenda I think yinto ezasenza ukuthi into le iphele kutshintshwane kube le circle ukuthi lesey ubaba uhobe ule-political party yakhe this time nxa ukucontesta visa i-candidate yesitongeni MDC visa yesitongeni nube visa yesitongeni I think this thing will help us next time kube amavenda next time kube because we have 16 tribes in Zimbabwe so kumele kube le-rotational system ukuze into ama-tribes le iphele all tribes are very important thank you very much.
Hayi siyabonga Siwela yazi engizakwenza ngizakudinga ukuze sikungenise kuhlelo kumsakazo wethu we-studio 7.
Thank you very much my brother.
No problem Siwela siyabonga kakhulu bekuhle ukuba la ukuhlelo baba.
Hey.
So amunzwa kaba Siwela
ngimuzwile
umzile kahle
hayi ngimzwile kahle
uyihlabila
ngithi
wazawuchasisisa
unozilanda nyatsonzwisisa kuti
right.
Kune vamwe varume kunzoko vari kutaura nhau isinganyanyi kutaurwa mazuva ese nevanhu asi vane mapoindi avataura anofanirwa kuti vari kunze uko nevakuru vanzwisise
right.
Mr.
Chimutu vachimuti muchiripo here Right. Our past listener, Uwuman Lengko Siswela, brought up something very, 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 very important. The disabled people. How are people going around incorporating them in this very, very important exercise that's going on?
Yes, that is a very, very important, you know, section of the society that, I mean, we always, you know, must think of. But unfortunately, like he correctly pointed out, this section is always, or cluster is always left out.
Mm-hmm.
But in Zimbabwe, Adzoka, for example, we have got a coordinator who is responsible for that cluster, Naspa Manyanya. So she's very active, you know, in that cluster. And what we are doing, or you know, when we were coming up with our flyer, because we know it went through an extensive, you know, grassroots consultation for about 6 weeks before we came out with the flyer that we are using now. And that was one of the most important issues that came out. You know, the issue of coming up with special or some polling stations, you know, that are friendly, you know, in different areas. So it's one of the issues that is on our flyer, one of the issues that we are pushing for.
Mm-hmm.
And it's also one of the issues that we try to encourage, you know, different political parties to address. But is there political will? That's the question. You don't see politicians, you know, getting excited with those issues. So we still find that in our society in Zimbabwe, there's still a lot of marginalization around, you know, certain groups of people who are in the periphery or considered to be in the margins of our society. I think it's something that, you know, we have to address a lot. But there's also, you know, an organization, VSET. I think, you know, VSET is one of organizations that is also working with that cluster. And they are doing a lot of campaigns and meetings. So when it comes to that cluster, actually, I think VSET is one organization that is doing some fantastic work around that. But are we going to see some polling stations or that are going to be friendly with some ramp, for example, wheelchair ramps or, you know, those voting braillies? I'm not so sure that we may get that, but it's something that we have to continually push as civil society and encourage politicians to take note of that, because that is a very significant, you know, part of our population and part of our people who must also actively participate, you know, in our political processes.
Vachi Mugutu, pane nyaya imwe panapa yandinofunga kuti inoda imimi zvakarei. Takazoti here isusu diaspora vote yakafa yakaload.
Now, I think on this issue it's quite interesting, and I think it's also good that you have brought it up. When President Emmerson Mnangagwa was in Davos, mm-hmm. He was asked this question about diaspora vote, and his response, I think you may say that maybe it was not quite honest or it was a bit deceiving, because he said the diaspora will be allowed to vote. So it may be that he answered that, you know, when you can go to Zimbabwe, you are allowed to register, and then you can vote. But I mean, when a president is asked that question and then his answer is yes, they will be allowed to vote, you would then assume that government is going to facilitate that, you know, diaspora, you know, people in the diaspora will vote in their respective countries, for example, in embassies. So I think the government of today, or at least the government under ZANU-PF, they are not so much willing. There's no political will to include, you know, the diaspora people to vote. And I think this issue was raised last week in one of your programs. And I heard Paul Mangwana, you know, of ZANU-PF, addressing this issue. And his scapegoat was that because the opposition or MDC once advocated for imaginary sanctions or, you know, these travel restrictions, therefore, it's not in the interest of ZANU-PF to give people in the diaspora a vote, because ZANU-PF will be at a disadvantage because some of their leaders may not be allowed to go and campaign, which is not a very strong argument anyway, because they have their own representative wherever they are. So there is no political will, But according to our constitution, every citizen of Zimbabwe has a right to vote, and the government must facilitate that. I think, you know, I was reading in the news, and it was, I think it's Russia who was facilitating what about five people, you know, who are kind of in one country in the Middle East, so that they will participate in elections or they will vote. So you see how important it is for other countries. Rwanda also did the same thing. And I think Zimbabwe, especially at this juncture where we have a government, you know, that came through a coup, not coup, where we really want all Zimbabweans to participate. I think it was very, very important for President Mnangagwa to open this opportunity. And let me also emphasize that it's not about cost, because if the people in the diaspora are said that they will be allowed to vote, then who knows? People in the diaspora themselves may organize themselves, you know, they may sacrifice to travel to embassies, you know, close by, and facilitate the costs around voting. So I think it's an opportunity that must be opened, but we see a lack of political will from politicians.
Thank you so much, Mr. Chimutu. Madoda ngiyezwa ukuthi silomlaleli uNtungamile Ncube. Ncube, Ncube, mfo kababa unjani? Isiphilile. Ngibona ngani ukwele South Africa ngithi baba?
Ngikwele South Africa.
Right. Awungitshele ke Ncube, njengoba ukwele South Africa, usubhalisile na ukuvota?
Hayi, angisabhalisanga mina. Ngisho ukuthi isimo sakho sayenza ngiyafika ngisabhalisile ngisekhaya nje angizange ngisathola ngithelele laphele ngisake sishuthe ngizange ngisabhalisile.
Hayi, kubi madoda. Manje njengoba i-mop-up exercise isifika emaphethweleni, yebo isikhathi sasekhona, ukhangelela ukuthi uzagoduka na ekhaya ukuze ubhalise?
Hayi, ukubhalisa hayi, akusela kubhalisa. Hayi, ngicela ukubhalisa ngoba mina ngabona ukuthi
ngicela utshete kancane bhuti, ngicela utshete kancane, awuzwakali, i-network ikhanya ngani iyahlupha, ngicela utshete kancane.
Okay.
Right, ubuthini?
Mina ukubhalisa ngisoze ngisakhona ukuthi ngibhalise ngoba isikhathi sengingaselazi ukuthi ngabuyela futhi uyabhalisa. But hayi, abantu abasemakhaya ukubhalisa ngoba abantu abaningi abalandaba nje lokubhalisa vele.
Manje kuyini okwenza ukuthi abontanga babone ngani akuqakathekanga ukuthi bayobhalisa?
Hayi, sometimes ngiyangicabanga ukuthi ukwenza ukuthi khona abantu bangasheshe ukuthi bephakame masiyo ukuthi abantu endaweni eziningi abakhube namarali ukuthi sethini uma kufika namarali abakhona ngama-wadi abantu babizele endaweni ezikude. Akula bantu abangena emphakathini hambe ngibatshele ukuthi hayi abantu abazama ukuyabhalisa bathi kunebengala ndabona ukuthi behambe bebhalise lokuvota ngoba abanye basathemba ukuthi ngoba bange bevote so babecabanga ukuthi bazofika bevotela phezulu. Abantu abaningi abakwazi kumele bhaliswe kufana lalezi.
Njengoba ushilo wathi abanye abakwazi, uyabakhuthaza na ukuthi bayabhalise?
Abantu sebakhuthaza vele eziwe ukuthi abantu abazama ukubhalise lokuvota bhalise. Abantu bafuna okufanayo vele umuntu ze-understande umuntu.
Tavaruza.
Ya, akazi
kunzika zvakanaka.
Akazwakali kahle. Hayi, Ncube ngiyabonga kakhulu. Ubuke ngazwakali kodwa bekuhle ba lawo kuhlelo baba.
Okay.
Right. So Evans, what I heard from Mr. Ncube was he was saying that seeing as though he's based in South Africa, unfortunately he hasn't had the opportunity to go back home to register to vote. You know, like you had said earlier on, one, you go back, you register, you go back to work. Or two, odzoka zvakare, oda uvota.
Time, mari, ma off days, ma leave.
Exactly.
Uno izanya.
I said, zviri kutomunetsa.
Zvinonetsa.
Baba Nkomo.
Yeah,
Siphilile baba, wena unjani?
Ah, yeah, phela mina.
Ungapi kwangkhona baba emhlabeni?
Isetopeni.
Eish, egoli namhlanje. Ngathi khanya ngani igoli yachisa namhlanje. So baba Nkomo uyizwile indaba ekhona, we're talking about iBVR mop-up exercise. Usubhalisile na ukuze uyovota kulumnyaka?
Mina vele ngingavota vele sifika lozi yelamhlanje leke vota. Into engingayi-advise abantu base-South Africa, asekele boke sikhala singaphandle, asambeni sirejista. Ukukhala singaphandle kakusizi, asambeni sirejista. Esiphumeni e-South Africa silo lizwe lethu, asambeni sirejista. Zimbuleni issue abantu bakithi abezimbabwe bangayilandeliyo. Xa kuthiwa i-G40 ifuna ukubuya kupolitics, irayithi, angithi nyaka yonke lebe sikhala sithi zani iyarida, izani iyarida. I-G40 yinazisitayela salaphana sema-election. So malayini eceleni, lo emasonini eceleni, lamanye amaphathi emeceleni, ngibona ngani kurayithi. Unless ma ibuya ngesitsothi izosebenzela u-emasoni ukuthi ingxebe shiya amavoti bese sala bona ku-inclusive government, ngoba outright, mark my word, asila winner ngo-2018 outright ku-presidential. Akakho president ozawina ilizwe lelo kuza ngale inclusive government.
Yes man, Umzwile Evans.
Ngiyamuzwa.
Unkomo yasho ukuthi kuzaba le inclusive. Yes man. Hayi Nkomo, hayi siyabonga futhi. Uthi ngibuze njengoba sekuselele 2 days kuphela uhlelo i-mop-up exercise izabe igciba ngolwesine. Nxa usithi wena angithi ushilo wathi awukabhalisi.
Hayi mina ngingarejista kudala.
Oh, warejista kudala. Oh, manje uyabakhuthaza na abontanga ukuthi bathathe leli thuba ukuze bayobhalisa, especially now that the mop-up exercise is coming to the end. Yebo, bazaba le chance yokuthi bayobhalisa kodwa kuzaba nzima.
Ya ontanga bethu abaningi uyabona ukuthi bazwele ngesikhathi esibi, abazange bathola ama-workshop e-politics. Bagcwele kakhulu etshwaleni, entweni ezimbi, idenge eliningi esiyibona ekhaya lakhona la. Yibo abazayenza vele singawini, ngoba sebabuya lapho e-South Africa especially iningi la. Noma uyitshela ngokuvota i-give up. Mina yabona ngumuntu lona othi ngiyakuthemba and angive up empilweni until izenye kufa. Akula nto eguarantee one day izanu iyavuke ingekho khonapha eZimbabwe. Abantu bakithi kasisukumeni siyevota, siyekele ukubaleke sidela sidela. Maningi amadetekthi esiwabonile agcine ephume ekugcineni. Akula nto eguarantee ngizwele izanu izophuma kuphela.
Nkomo siyakuzwa baba. Bekuhle ukuba lawe kuhlelo.
Kuzalalela la akula outright winner ngo-2018 akekho umuntu ongu-president lapho ozawina lapho i-election le. Mark my word, iphiphi le uyizale
baba Nkomo, by any chance are you a prophet?
Ama-political amaningi next year.
Ngithi by any chance are you a prophet? Ngithi by any chance are you a prophet?
Mina ngikhuluma njengomdala uJoshua Nkomo. Konke kukhuluma ukuthi kusenzakala namuhla. Inkosi ithi ukumakhe ungakulahli baba. Konke uzokutshela after election. Ngakho umuntu uyawina election leyo.
Hayi siyabonga Nkomo. Bekuhle bala kuhlelo. Siyabonga kakhulu futhi. Right. Wamunza kabanga.
Mara ukuthi bangoma.
MVP pa Asterix. Rais ukuthi ayo. Apana and the election iri kuya. There is no clear win.
So as you win it.
Anza hakuna.
Chino achi story guys.
Pasha iswa cake vacha share. Half half. Imitora ya uko. Imotoroko.
Alright.
Wait a inclusive government.
Aywa maoni rao.
Maoni rao.
Asuna kuipa isozo.
Right. Saka ini nilo mbunzo for. Uno mtere.
Ye pani mtere rari.
Aywa kura mtere rari first.
Asuna sa tina umbo verenga kazu kutoro wanevano. Rigati mbo tora mtere rari. Alright.
Aywa verenga first.
Tutanga taverenga.
Facebook first. Tutanga na ku Facebook.
Pasina number. Facebook ya iri kunjenga. Regati taura ni mtere.
Taura ni mtere.
Mukoma Arnold.
Hello.
Hello, makati izenyu.
Zamadi.
Kai wa istino fares. Muri kupi kwa mukoma. Anzi muri Johnny gani.
Yeah, Pretoria.
Aha, Pretoria. Zvino makanyoresa here kuvota?
Kuvota ndinonyoresa asi ndikaende nyoresa.
Rini makwasara mazuva maviri chete.
Ndewe anekishani chocho.
Ichokwade. Ichokwade rumkoma muchaenda zvechokwade rakamu mungotaura.
Ya ndinotaura chokwade je kundoda kunyika yedu sununguke.
Manje mukoma chitudza yoko. What made you wait kuti mumire last minute kundonyoreza? Komka svika kwakazara vanhu ikoko.
Ah, vanondidzurira ndotinda vondonyoresa izvi.
Aiya. Imi seve chidiki zviri kuitika izvi takatarisana nenyaya yekunyoresa nekuvota izvi kuti vamwe vanhu vakutorerwa zvimatsamba, maslipi, maserial numbers emavoter registration. Muri kuzvitambirawo sei?
Ya, izvozvo zvitambiriki zvakanaka munyika munofanga kuti rusununguko imomo.
Zvamaitawo zvii maererano nezvazvo kuti muedze kuona kuti dambudziko iri ranzwikwa here nevakuru, mapurisa kana vemutemo?
Ndinodongokumbira ndeke kuti munhu voti yemunhu yakakosha, munhu anofanirwa kuziva paanovhotera, saka hazvinei nekuti neproof yekuti ndicharidze kuti ndiri mubato ripi, kuti handisapoti bato rakati, saka handingawani chikafu, haizviziva kuti ndingazvikurudzire munhu.
Handitika. Mashoko enyu amungade kukurudzira vamwe vasati vanyoresa semi nevamwe vatotanga zvekurovana izvi takatarisana nesarudzo dziri kuuya idzi ndeapi?
Mashoko angu ndekudongoti hapana plani, ngavadongoita vangoita izvozvo zviri kukurudzirwa, kana nekuti hapana, kana akasadongoita izvozvo munhu anodongorohwa.
Muri kuti iko mukoma, muri kuti vanhu ngavarohwe here? Muri kuti iko imi?
Handisi kuti vanhu ngavarohwa, asi ndiri kuti vanhu vanofanirwa kungoita zviri kuda hurumende iripo izvozvo, because hapana chavangakwanisa kuti iye munhu angaenda kunovhota okona kutaridza vanhu vari kuda kutaridziwa vacho, unodongovatarisa because hapana chekuita.
Asi wokavezeki vanotungamirira sarudzo nekudzitarisa vari kuti imhosva inosungisa kukumbira vanhu kuti vatore mapepa.
Tarisana iri mhosva inosungisa munhu, vanhu ngavasungu vari kuzviita zvacho izvozvo.
Mukoma Arnold, ndakutendai nekupinda muchirongwa, tanzwa zvamataura. Mova nezuva rakanaka, dai. Zvakanakai.
Sharp.
All right. Iwe. Uri kuvanzwa here mukoma Arnold?
Ndatoperwa nebazi. Ndatoperwa nebazi.
Hanzi namukoma Arnold, chero zvazvaita Brugwa reBenz. Kana vanhu vachirohwa ngavarohwa, kana vanhu vachitoita ngavatoita zvavanoita, zviri kudiwa nehurumende. Pakaoma mwana wamai. Well, maonero avo.
Maonero avo.
Hatingavashori, tinongoteerera asi. Regatimboti makomenzi mashoma shoma nguva yedu isati yapera naye. Hanzi nava Anderson Mudakuvaka, we are watching from Maun in Botswana. Tine vamwe vatsamwisi vari ku Pretoria, Dennis Muboni loud and clear. Tell Chiweshe we are tuned in on the BVR conversation. Hanzi utini
my sharp.
Yeah.
Sisi pet, sisi sharp, sisi nani.
Misuru wimbo, loud and clear. Pre-D, boss, danger zone. Hanzi, sorry, ndapinda ne mistake. Maita mistake yaka naka mkoma na uti masanga na ninyi yadza kanaka. Indai mno nyoreza kuvota. Shupikai jaya chea, ndri kuona ne ni. Suu Chiweshe, ndipelo wanda kuzokorora. Suu Murere Kwa, I'm watching with you. Samuel Danisa Mpofu. Vanyora nechurungu.
Botswana.
Hanzi. I think those in South Africa, Namibia and Botswana should be assisted to register by having registration offices at the borders to avoid traveling long distances into Zimbabwe. Vari kuti ivo vari kunyika dziri pedyo, vana South Africa, Namibia ne Botswana ngavaisirwe ma voters booth pedyo, vanonyoresa kudhuze nekuma border ikoko, kana kuvota ngavaisirwe futi kudhuze nekuma border kuti kufamba famba kurege kunyanya kuwanda pavari.
Abantu vanakatazekile.
Right.
Uthi ngibale la imilayizelo engenayo, ukhumbulani Ncube uyasho ukuthi watching from Botswana, siyakwamukela kuhlelo. Ukhumbulani uEdwin Chamuno uthi how would that number affect the voting since we will use our fingerprints, isn't it just a way of intimidating abantu? UDenford Chitongo uyasho ukuthi network problems, madoda kuthiwa kuyanetha. Israel Makaza uyasho ukuthi it does not work with the serial number of a voter slip, which was the whole thing. It sevenza lama biometrics. Biometrics refers to the characteristics of an individual in his physical state, which are no one has similar physical features with anyone. So yeah, sure, umnumzana Israel. Uthi lingasabi madoda. Even bangathatha lama slips, kuthiwa njengoba disebenza lama biometrics, ama physical features, iminwe, amehlo, iface. Watching from Walvis Bay, Namibia. So Richard Piri, we are watching you from Mberengwa West. All Zimbabweans, we have a kutaz uti neopalisa ube livote upinde wati. I love my country, Zimbabwe, and now is the time to build. Yes, man. Eh.
Anduchi, tine mumwe mtere rikari pachirongwa. Kwa hedu ndo ya kuda kusopera, anditi?
What's in touch, seriously?
Alright. Mkoma Jerry?
Eh.
Hey.
Magadi, Jerry.
Hey, watino fara isu magadiwe imimi?
Ah, tine simba.
Kurise iko kunembu dzia, gokwe senda uko. Mkoma na murikure imi.
Ah, tine simba, tine simba, tine nyore sati, nanga kuno sarenda mari. Siti seza, ata uko, bye bye.
Kwa iya iti musu.
Kwa peja ure, jesako inanga kwa sabuku.
Iye sabuku aitsa nangura here.
Ndona sekuti nzira dzekusitidzira. Iye kuti sese zvakataura vachigumba kuti kana anenge vakisidzwa ngavave kumhangara. Ndotoona kuti nzira yekuti ukanovaudza vouya kwauri kuti vozouziva kuti ndiye akachinjeka.
Aha. Saka imi kwamuri ikoko vamwe vamugere navo munharaunda vari kuzvitambirawo sei izvozvo. Zvii zvamuri kuita kurwisana neizvozvi zviri kuitwa izvo.
Hai, kurisana na hizo zizi, niti kusa makuza wanu ita hapana, se mataura ita mtauri uya ya kuti, hapana njira ya kuti unombo sikamu watu wareje, sira wa potela nindi, njira ya kuti sikira yetu.
Aha.
Ndiyo mautira tukita wani ya.
Hai, wa mkoma Jerry, tunokutenda inguwa edu ndo ya kuita Jerasi, asi tunoda kutenda ine kuti mapinda mchirongwa mkawane sumu zoke zakare mmazura no tevera nai.
Hai, aga, jingo kutajira hapa kutahiko, asia anda, ufara ni utinda kinda.
Tunokutenda ya mkoma.
Yes, one more caller, one more. Nizo kutisilo mboni sinyo, ngunyoni, nilesema ngunyoni. Mboni sinyo kwa, oh, moyo. Numzani moyo, onjani? I'm feeling the 30 seconds, Baba. Usung yeni lukselo. Yini mbono wako ngota balolo?
Ani alu jambeni chere lira hape nkwina ngalo. Kwa kwa hindi na hindi na hindi na hindi. Ati kisi ya vota njoko zipote hapa. Niko ukara njoko wa manji. Awanda kwa hanga na nje vela. Manchewe na baya kwa wana vona vota. Kwa kwa manga hape tina kala njoko kisi na ukara. Mimi inda wale ya matayati. Kisi kwa hindi na hindi.
Ah, moyo ngiyabonga kakhulu isikhathi tu isese sibalekile kodwa bekuhle ukuba la uhlelo.
Angibonge lo.
Right. So Evans.
Nguva yedu ndo
yati. Let's give Mr. Chimutu one more Chimutu
and it vangu wrap up last kick.
Yes, so I think what is very important about this whole process is an issue of reforms.
Mm-hmm.
We want to see the public media. Opposition should also get space. It's not happening. There are a lot of rallies that are going on. We don't see them on ZTV.
Mm-hmm.
We have got repressive laws like POSA and IPA. These things does not need 100 days for President ED. Mm-hmm. It's either to start the amending process or to repeal them. Mm-hmm. So this is something that is urgent. Also, because of intimidation and coercion, foreign observers must come very early to Zimbabwe.
Mm-hmm.
Because already intimidation is going on. So rigging is not about only when on the voting day, but it's already going on now. The process is in. But the last thing, Chekupedzi Siran, ndechekuti namba dzenyu kana dzikatorwa, haisati yava rigging iyoyo kana kuti muchamusabva marigedza kunovota. Iyoyo it's very important. Ngatirambe tichitaura that message again. Kana namba yako yatorwa, uri kungochishidzirwa. But you can still vote.
Mm-hmm. Ah, but you must. I was listening to the Kuru Nukpina and you had to tease our mana. My daughter, Bekushwe, Ubalani, Gustelo, is Kati, so says Pelli, is Kati, do go to a link from Kubegela Pambilayo. On Sunday, Gustelo Labasakulayo, you will hear the same thing. Nalifunongena, Smizel and Umlazelo, go WhatsApp. My daughter, Nsalazomuse, Okulmayo, Maikove, Milale.
Tino kuoneka yoni mufaro ininzi ni Evans Zininga. Toti, bye bye. Tusangana zvakare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.